Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gunyana 10 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isusu ati tetisina HB Mamzisa zatata What we are doing to be the president The president Abasi na chumwe chamchada Saka isusu saka isa HB kumbe Nishamari munu wako waifamba na isusu Tufamba uono zotinga iti
Madzishe edzinza raivaimboye mutungamiri wenyika Robert Mugabe anowirirana kuti hurumende ive pamberi parufu rwavaMugabe. Mutumbi vavaMugabe wotarisirwa kusvika muZimbabwe mangwana masikati. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inokanzura urongwa hwayo hwekupemberera kusvitsa makore makumi maviri kubva pakaumbwa bato iri kuitira kuti ripe mukana wekuti nyika icheme vaMugabe. Indwe mimwe emisoro inaudzedudza nhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Kunyanga hazvo vamwe vemhuri yevaimboye mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kuti hurumende inofanirwa kutungamirira kuvigwa kwavo. Dzimwe nhengo dzemhuri dzinoti dai vavigwa pedyo neguva ramai vavo kumusha kwavo kwazvimba. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wemadzimambo edzinza ravaMugabe, mambo Kakiza Gombo, avanonzi Gibson Jenami, vati hapachisina makakatanwa pamusoro pekuvigwa kwavaMugabe sezvo hurumende ichitungamirirwa naVaEmerson Mnangagwa yave pamberi pazvose zvichaitwa.
Isusu hati tetisina HB Mamzisa zatata What we are doing to be the president The president Abasi na chumwe chamchada Saka isusu saka isa HB kumbe Nishamari munu wako waifamba na yosusu Tufamba uono zotinga iti Tafeza
Saka isi chao na chizi Ndi leo ukama wajitambira sarongwa na ichi
Isusu ndi sitaka miri na leo ukama Andi ndizo Disuruku kuzai chokwa dinasi Chamuno fana kuruza mbape But no Vano ama Varu kungwe da sunu Ngwe ito oma hiru ese Hapana chitapu
Mambo Kakiza Gombo vati vaMnangagwa ndivo vachatungamira zvose sezvo vaMnangagwa navaMugabe vakapedza nguva yakareba munyaya dzezvematongerwo enyika vari pamwe chete.
Kozi munhu yanga ari kupolitics
handi muri kuona 3 quarters dzemunhu wedzi anga ari kupolitics. We can't hear
it. Politics ndiyo iri kuita zvinhu zvese.
Asi hurongwa hwevakuru uhu hauna kufadza vamwe vemhuri vanosanganisira tete vavaMugabe ambuya Justine Jarija vati havasi kufara nehurongwa uhu.
Vadai vauya kune kumusha kuna baba kuna mai vavo vanoda chimhiro zvichicha vachainga imbo muchi nenge naMnangagwa aiwa ngaauye kuno kumusha ndoda kuti arege kumusha kwedesu kuna pana mai vakapa hakuzi mbori kure kana ndakakuti netsoka izvezvi ndikunongedze kuti apa notopasvika pana mai yake naana Bridget varipo vana inosendi varipo. Niro zvacho ndiyanga izvompinza denga mwari ega ndiyano mpinza denga akamupa chipo chakanga akatakura kudai chinodai
ambuya Jarija vati kunyange vakamanikidzwa kuti vaMugabe vavigwe kumarinda emagamba vachaita chivanhu chavo kuti vavavige pedyo namai vavo.
Isinongo zvachizvezviri chino chachishaita kana zvapera asi tinoza zvachizvezviri chedu tichatorawo ivhu tomuisawo kuno tozoshona yedu nekuti shungu dzake dziri kuti mumakumbo maamai vatu nokuamai vatakavaviga kuroora wangu.
Imwe hama yava Mugabe, amai Vivian Matibiri, vatiwo vamugabe vanofanirwa kuvigwa kumusha kwavo kwete kuiro seka muharare.
Isusu taida utotavigwa kuno kuno kuti mhuri yedu yese iri kuno.
Asi imwe hama, amai Gertrude Musarurwa, vati zvakakosha kuti vamugabe vavigwe kumarinda emagamba, sezvo vakaviga mamwe magamba akawanda ikoko, uye kuvigwa kumusha kuvaderedzera pasi. Mudzimai wava Mugabe wekutanga, amai Sali Mugabe, vakavigwawo kuiroseka.
Ndino kufunga kwangu sezvo riri gamba. Vakaiswa kuno kwavanenge vaita kanenge kuderedzwa michana. Asi vakaiswa kufuti dzichirira kaka mune vamwe vavo. Ivo ndiye leita kaka vachiiswa kune vana vavo.
Vanhu vari kuuya kuzobata maoko kumba kwava Mugabe kwakutama vachiri vashoma zvikuru zvichienzaniswa nechimiro chavo munyika. Vanhu vasingasvike zana vakaungana kwakutama, vazhinji vavo vari kuratidza kuti vari kuvinga zvokudya izvo zvakatanga kubikwa nezuro nehurumende uye vachinzwa mumhanzi. Matende matatu akadzikwa pamba pava Mugabe sezvo dzimba dzava Mugabe dzisiri kushandiswa. Vanhu vari kubata maoko ekushaya kwava Mugabe mumba yekubikira yemuchakabvu Amboya Bona Mugabe avo vakashaya muna 1992. Mutumbi wava Mugabe unonzi uchasvika munyika mangwana, asi zuva rekuvigwa harisati rave kuzivikanwa. Vamugabe vakafa svondo rakapera nechishanu muchipatara cheGlen Eagles kuSingapore mushure mekurwara kwenguva yakareba. Vamugabe vakaenda kuSingapore muna Kubvumbi. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndini Arthur Chigoriwa.
Zvichakadaro, mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uchasvika muHarare mangwana masikati, uye ndipo pachaziviswa urongwa hwekuradzikwa kwavo. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa negurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa mushure memusangano wedare remakurukota. Amai Mutsvangwa vati pane makomiti ehurumende ari kugadzirira urongwa hwekuradzikwa kwava Mugabe.
Vakataura kuti kwakaendwa kwakati vakatumira iwo president nehurumende delegation kuti vauye pamwe chete nemutumbi uchasvika mangwana. Kana wasvika mangwana, makomiti ese ari kugara pasi kuronga vachagara zvakare nemhuri nekuti mhuri haisati yasvika. Kana vagara pasi nemhuri tokupai tozi tinezenge tichikupai burial arrangements acho kuti anenge achizofamba sei.
Pavabvunzwa kuti sei zviri kutora nguva kutaura kucharadzikwa vamugabe, amai Mutsvangwa pamwe negurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika vasiusiso mwoyo vati hapana chinoshamisa pane zviri kuitika, vachiti urongwa hwekuradzikwa kwavo huchaziviswa mushure mokunge mhuri yavamugabe iyo iri kuSingapore yasvika munyika. Vati hurumende nemhuri yavamugabe zviri kuronga pamwe chete urongwa uhwu. Ukuwo mutauri wemadzimambo edzinza ravamugabe Mambo Katiza Gombo, avo vanonzi Gibson Jenami, vati hapachisina makakatanwa pamusoro pekuvigwa kwava Mugabe sezvo hurumende ichitungamirwa navaEmerson Munangagwa yave pamberi pezvose zvichaitwa. Ukuwo Major General Trust Mugova, avo vakashayawo svondo rapfuura vacharadzika mangwana panzvimbo inovigwa magamba yeHeroes Acre muHarare. Mune imwe nyaya, hurumende inoti pane zvizvarwa zveZimbabwe zana nemakumi anomwe nechimwe zvakabatwa-batwa nemhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa, uye pane vanhu vaviri vekuZimbabwe vakashaya mhirizhonga iyi. Vamwe vati hurumende iri kuronga kuunza vanhu ava nemitumbi yevaviri ava kumusha.
And vashandi havavhiringidzwa vanosvika 171 pakati pavo kwashaya vaviri. Umwe wacho I'm sure hama dzacho hasati dzataurirwa then vachabva vachavatozvihanaudza kuti ndivanani. Asi hurumende inoi sokuda kwavaita ivova 171 vasarudza kudai vadzoka zvavo kuZimbabwe. Saka hurumende iri kuronga pamwe chete nehurumende yeSouth Africa kuti kwanise kuunza maZimbabweans iwaya kuunza kuno kuZimbabwe, uyezve tichitakura nemabodies acho evakashaya.
Hurumende inotuwa washandi mbazi rezo utano kusanganisira wana chiremba. Vakato padirwa mari ya kawezerwa nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana yekuti vabatsirikane. Uye nhasi dare makurukota raita chisungo chekuti bazi rezo utano nemari zvigare pasi kuona kuti vashandi vapiwa mari dzinofadza. Kurukota rezo utano Dr. Obadiah Moyo vati vachagara pasi nebazi rezo mari kuona kuti chisungo chedare makurukota chatevedzwa.
Saka kabineti yedu yashanda nekukasira yato pa instruction kuti timite newe ku ministry yemari kwa vamutuli ngove. Saka meeting hiyo ichaitika tione kuti tingabatsirana sei kuti vawane mari yekuti tigokwanisa kubhadhara ma heal anonzi ma allowances akamirira zvehutano chete chete ndobatira.
Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa svondorapfuura vachitsutsumwa kuti mari dzavo dzemuhoro adzina zvadzichabatsira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa inoti yakanzura urongwa hwayo hwekuita mhemberero dzekucherechedza kusvitsa kwebato iri makore makumi maviri kubva parakavambwa muna 1999. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya vaudza Reichoto weStudio 7 kuti bato ravo raisa mberi urongwa hwaro kuitira kuti vanhu vabatane vachichema vaimbwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Vatinotenda nemubvunzo wamabvunza, ndoda kutora mukana uno kuzivisa vese vakaterera pamwe chete nevatsigiri vedu vemusangano mukuru weMDC kuti tapata tinge tichipfudzira mazuva edu ekucelebrata kana kuti kupemberera yatinoti 20th anniversary. Chikonzero ndechekuti icho pachivanhu chedu netsika dzedu nemagariro edu chindevele tinoti ubuntu hazvigoni kuti vamwe vari kuchema imi mutange munenge muchipemberera. Zvoita sokunge muri kupemberera kuti munhu ashayika. Saka nechivanhu chetu sezvokutaura kwandaita ndozvatsakisa tinge richiisa zuva redu mberi.
Sebato muchange muri kurufu here waMugabe kunenge kwakaunganawo vamwewo nemamwewo mapato?
Sekutaura kwandaita inoi inguva yekuchema. Naizvozvo semusangano weMDC tinochema nevanenge vachichema.
Saka urongwa hwenyu hwokuita mhemberero dzekusvitsa makore makumi maviri hwava kuitwa rini?
Urongwa hwedu gungano redu guru takuita musi wa 28 September mwedzi umwe chete uyo kunongova kumwe chete zvikuru Faro Stadium Harare. Saka ndoda kuti vese vakateerera vatsigiri vedu vese vagadzirire zuva iri richange riri zuva guru. Musangano wedu wava nemakore 20 kana kuti 2 decades tamufoma. Saka ndinokurudzira vatsigiri vedu vose kuti musi wa 28 September tichasangana kuRufaro Stadium muri muHarare tichipemberera makore 20 years.
Vachibaya, manga makazivisa mapurisa kuti muri kuita urongwa hwenyu nemusi wemugovera, iye zvino mahuendesa kumberi, mapurisa maazivisa here?
Process yachona ndeyekuti iyo tinozivisa mapurisa mukati nemazuva mana kana kuti 4 days. Saka naizvozvo patapedza musangano wedu westanding committee ndabva ndanyora zvakare saorganizer semurongo musangano kuzivisa mapurisa. Saka tichange tichitarisira kuwana mhinduro kutanga kwesvondo rinotevera.
Vanga vari murongi wemisangano mubato reMDC vaAmos Chibaya vachitaura parunhare vari muHarare naReichoto weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vadzinga basa chipanga mazano chavo munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika vaJohn Bolton. VaTrump vatenda vaBolton nebasa ravanga vachiita vakati vachadoma munhu achatora basa ranga richiitwa nava Bolton svondo rinouya. Mushure mekunge vaTrump vazivisa nyika kuti vadzinga vaBolton, vaBolton vabva vatumirawo mashoko padande mutande reTwitter vachiti vakaenda kunoona vaTrump nezuro manheru vachivazivisa kuti vanoda kusiya basa. VaBolton vati vaTrump vakati vataure navo nhasi nezvekuda kwavo kusiya basa. Zvino zvinonzi zviri kuramba zvichiomera veruzhinji munyika, avo vamuka nhasi vachinzwa kuti mutengo wechingwa wakwira zvakare kutanga nhasi. Chingwa chinonzi chakwira mutengo kubva pamadhora manomwe kuenda pamadhora mapfumbamwe ane masendi makumi manomwe. Mutengo unonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi uchatadza kusvikirwa nevakawanda sezvo mihoro yevashandi iri kuramba iri panzvimbo imwe chete. Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti mutengo wechingwa mutsva uyu wave kureva kuti mhuri inodya rofu rechingwa rimwe chete pazuva inenge yave kuda mari inoita madhora mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nerimwe chete.
Izvi zvinoshungurudza chaizvo nokuti kana chingwa chakwira kubva pa$6 kuenda pa$9.70 zvinoreva kuti kana tikati su mhuri inodya lofu rimwe chete rechingwa pazuva toti mwedzi une mazuva 30 zvinoreva kuti mhuri iyoyo inoda $291 kutosvika $300 kuti ingodye chingwa chete pamwedzi. Mukatarisa mari iri kupuhwa vanhu haisi kukwira makwiriro ari kuita mitengo yezvinhu.
Kukwira kwemutengo wechingwa uku kunonzi kunogona kunge kwakonzerwa nekushaya uremu hwedhora remunyika kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti chimwe chinogona kunge chakwidza mutengo wechingwa kwekwidzwa kwemutengo wegorosi iro rinonzi riri kutoshayikwa zvakare munyika.
Hatisi chinhu chinokahadza zvikuru takatarisa kuti hurumende yakwidzawo mutengo wegorosi nechibage, asi zvinhu zvichashungurudza zvikuru sei vabereki nevamwe vanotenga chingwa nekuti mari dzekutenga chingwa kunyanya dzemihoro hadzisi kuwedzera. Saka ndo dambudziko rine vana vezimbabwe rekuti zvinhu zviri kukwira asi mari yekuzvitenga haisi kuwedzera.
Munyori mukuru wesangano guru rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti sevashandi havasi kufara kwete nekukwira kwemutengo wechingwa chete asi kuti mitengo yezvinhu zvakawanda iyo iri kungokwidzwa muchivande.
Hatisi kufara sevashandi, hatisi kufara noti nemutengo yechingwa chete padiye mutengo yezvinhu zvakati wandei munomu. Taona mutengo yezvinhu ichingokwira tane mwedzi inosvika kana kuti mishanu tichingovimbiswa kuti zvinhu zvichanaka, zvinhu zviri kugadziriswa, mitengo ichastabilaiza. Asi pasi on the ground zvatiri kusangana nazvo inyaya yekuti mutengo iri kutokwira chinyararire.
VaMoyo vanoti sevashandi vakanga vambopawo pfungwa dzavo kuhurumende asi zvinoratidza kuti hurumende itsva iripo iyi haina hanya nekuita hurukuro navo.
Isisu tange tambopa pfungwa dzedu panguva yakafuura kuhurumende, asi tamboona kuti vakazopinda kwekupedzisira apa vanenge vasina chido chokuteerera zvinenge zvichitaurwa nevamwe vanhu.
Zvimwe zvinonzi zvakakwidzwawo mitengo muchinyararire zvinosanganisira upfu, mafuta edzimotokari, mafuta ekubikisa nezvimwe. Kukwira kwemitengo uku kunouya panguva iyo vabereki vakawanda vari kutatarika kuunganidza mari dzekubhadharira vana vavo zvikoro izvo zvavhurwawo nhasi. Dr. Kanyenze vanoti mihoro yevashandi vakawanda munyika yave pasi zvikuru zvekuti kurarama dzangove nyasha. Vanopawo semuenzaniso, muhoro wevashandi vemumapurazi Ava vanoti vari kutambira madora zana nemakumi matatu pamwedzi. Maria vanoti haina chikuru chaichatenga. Vamwe vanotiwo vashandi vakawanda vari kutambudzika zvikuru zvokuti vave kufamba netsoka kuenda pamwe nekudzokera kumba vachibva kumabasa. Vanoti chimwe chiri kuwedzera matambudziko evashandi inyaya yekushayikwa kwemagetsi izvo zvave kuita kuti vashande nguva pfupi pamabasa. Vanoti vashandi vakawanda vave kungoramba vakabatirira pamabasa avari vaine tarisiro yekuti upenyu hungangozonaka mune remangwana. Kusvika hurumende yakwanisa kuwanisa vanhu munyika zvinhu zvakaita semagetsi, mvura yakachena uye mari mumabhanga, vakawanda vanoti rugare rwemakore awana nyika kuzvitonga ucharamba hungori zviroto kune vasina kuhurarama, kuchitu kune vakahurarama zvicharambawo zviri matakadya kare ayo anonzi haanyaradzi mwana. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tsangatiri kutarisa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pekushaya kwavamugabe uye kugadzwa kwavo segamba. Halo vamapfumo, makadiko?
Ndipa makadiko mama.
Tipewo pfungwa dzenyu nezvatiri kuona makakatano atiri kuona anenge ari kuitika munyika pamusoro penhoroondo yeupenyu hwavamugabe uye zvekuti vachavigwa ku uyezve rini.
Munhu anovigwa kwaanoda komana. Munhu amanikidzwa kuti hanzi unotovigwa kwekuti munhu anovigwa. Mumwe anoda kuvigwa padhuze namai vake. Mumwe anoda kuti kuvigwa padhuze nehama dzake. Saka munhu wemufi ndiye ane final say, nehama dzake ndo vanotaura zvavanoda pamunhu wavo. Saka kana vakati ivo vanoda kuvigwa vavigeka kumusha kwavo ndoko vanovigwa. Musavamanikidzika kuzi vachazomuka chikoko kuvamanikidza.
Mungati imimi muri kuvarangarira sei vamugabe?
Haindongovavarangarirawo semunhu akanga achitungamirira nyika yeZimbabwe aka asi hakusi kuti ndovarangarira nezviito zvakanaka. Ndovarangarira nezvavakaita vanhu nekuparadza upfumi hwenyika. Zvinezvi vanhu vari kuchema kubva kwavi vazodisa panguva yavo ivo tinoti takanga tiri mufrying pan. Iye zvinezvi taamufaya.
Regai titore kola wedu. Tiri kunzwa kuti pana mukoma vari panhare vanga vakamira kwenguva yakati rebei. Halo mukoma Enoch Mupoperi.
Hatink hangu kana munhu achingonzi igamba ngavange onzi igamba nekuti akaendawo akanorwa hondo akaita zvinhu zvatisingakwanisi kuita. Izvo vamapfumo vari kuti chakazodai chikazodai vakatiza muZimbabwe vamapfumo hapana chavakambokwanisa kuita kuti vanhu vakwanise kusununguka. Vanogara kuno kuAmerica munhu ataitarisira chaizvo kuti semunhu ani kurumbira anogona kuita make a difference kuZimbabwe but he never did that.
Vamapfumo munoti nezvataurwa namukoma Enoch?
Vari kutaurawo zvavo. Handifunge kuti vari kutaura vachiva zvakawakananga. Zvinoita kuti vanhu vabude munyika hazvisi kuti hanzi vanhu vanenge vachityaivo. Vanenge vachityira mhuri dzavo, mhuri dzavo kuti dzipone. Munhu anogara kwese kwese kwaanoda kugara. Munopanzwisisa? Pasi panapa hapasi pemunhu. Kana ndingada kunogara vanoda kugara as long as ndisiri criminal ndinobvumidzwa kunogara ikoko. Unoitira mhuri yako kuti mhuri yako irarame. Yezvino vana vangu vakaenda kuchikoro zvanga zvisingafaniri kuitika kuZimbabwe vakatofunda vakaenda kumayunivhesiti. Ndozvo zvandaitsvaga izvozvo. Handina kutiza kana kuti hanzikurwa hondo yacho yamuda kuti ndirwe ndoda kuti ndakabvira rini kuimba ndidimba zenesivaniivava. Hondo yacho yamuda kuti ndiite ndimuda kuti ndibate futi yangu putikai kuiziki yangu kayandikurwa nayo ka. Handisati ndairegera kamuziki iyo ndichiringoimba nanhasi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Nau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chemawarriors chapedza kuchema kwanga kuchiita mamirioni evatsigiri vacho apo charova Somalia mumutambo watambirwa muHarare nhasi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kuchema uku kwasvika kumagumo mushure mekunge chikwata ichi chadambura Somalia 3-1 National Sports Stadium nasi masikati ndoku budirira kupinda magungano emunzira yekuenda kuma 2022 World Cup kana kuti magroup stages. Zvibodzwa zviviri zvabva kuna Kama Billiard nechimwe chete kubva kuna Mashau Munetsi zvapa Warriors kuti aenderere mberi mushure mekunge Zimbabwe svondo rapera yakarohwa 1-0 nechikwata chimwe chete cho makwikwi aya. Kukunda uku kwaunza mufaro kumamiriyoni evateveri vechikwata ichi avo vanga vachingochema kurohwa rohwa kwechikwata chavo kubvira musi uyo chakaenda kuma 2019 Africa Cup of Nations muna chikumi. Muteveri weMaorias vahwanda Gombera vanoti vari kufara zvikuru nekukunda kwaita chikwata chavo vachitivo vave kutarisira zvakawanda kwete World Cup chete asi mu 2021 Africa Cup of Nations ndokunge vezvifa vakagadzirisa maitiro.
Kunga kufara zvakare zvakanyanyisa zvikurusa nokuti tara kuti zvifa iyi vachibaranidza zvinhu zvoraundira zvokujomera jomera vavabaranidza kuti zvifambe zvakanaka seZimbabwe Football Association vanhu isu tiri kufara.
Muraridzi weMaorias Joy Antipas ari kufara nekukunda kwavaita asi achiti iye pachiri nebasa guru rinoda kuitwa. Mumwe muteveri weMaorias vatenda Jakata vanoti vane chivimbo chekuti pakasaita gakava pakati pevatambi nevezifa Zimbabwe inokwanisa kuenda kuWorld Cup kuKatar.
Aiwa tinoenda kuKatar tatopadyo because vakomana vakanamba chitamba vechirongo yakareba tinosvika kuKatar.
Maorias ave kumirira mibatanidzwa yezvikwata yemumagungano ichaitwa neveFIFA kuti vazive kuti vachasangana nezvikwata zvipi kurwira chinzvimbo chekunomirira Africa kuWorld Cup kuKatar. Maorias haana kutamba mumakwikwi e2018 World Cup mushure mekunge Zimbabwe yakabuditswa makundano aya neFIFA nemhaka yekutadza kubhadhara aimbove murairidzi wechikwata ichi Valinos mari yake muhoro. Kunze kwe-2022 World Cup, Maorias ari kukwikwidza zvekare makundano e-2021 Africa Cup of Nations umo vari mugungano rimwe chete neAlgeria, Botswana neZambia. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi kumafainari achaitirwa kuCameroon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndino koka ekuti mpinde mchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection na APM. Na asi mchirongwa, tirikutarisa upenyu nenhoroondo yava Mugabe, uye zvainoreva kune vechidiki. Kana mchida upinda mchirongwa ichi, kana wakutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp, panamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba iyi zvekare +1 202 465 0318. Muri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na APM. Bye bye.
Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Madzishe edzinza revaimbuye mutungamiri wenyika Robert Mugabe vanowirirana kuti hurumende ive pamberi parufu rwava Mugabe. Mutumbi vava Mugabe wotarisirwa kusvika muZimbabwe mangwana masikati. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inokanzura hurongwa hwayo hwekupemberera kusvitsa makore makumi maviri kubva pakaumbwa bato iri kuitira kuti ipe mukana wekuti nyika icheme vaMugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndokusiya mina Standikile Mhlanga.
Soku hizika disenda baku VOA ndebe.